tikapedza tikapedza neHarare chakai kuzvino tava nemakandidhesi edu nyika yose, makansela ose 1970, maMP ose 210, msangano wevanhu wakamiriridza nyika yose yeZimbabwe. Saka taakuda kuchipinda manje mugadziriro zvekutsvaka rutsigiro kuti vana vezimbabwe vachisarudza hurumende yevanhu.
Vanhu vese vakabudirira vaziviswa here kusvika pari zvino?
Vakabudirira vanozviziva nokuti vakasarudzwa nevanhu. Gai muone kusvika musi wetatu nyika yose itange yakuziva kuti pakati pari kumirangana, pakati pari kumirangana. Nomination court iri kuya musi wetatu ndoo pachaona vana vezimbabwe kuti ari kumirira kwakati ndiani, nokuti kana mabva kunomination court zvinoziisa manyuzipepa pese pese kuti ari kumira kwakati ndingana, ari kumira kwakati ndingana. Izvo tinozviita for strategic reasons.
Asi pane zvinobatsira here kusaburitsa masta evanhu vacho vachibaya? Kana muchazongovaburitsa nemusi wechitatu, mutsauko ndewechiyapa?
Hatigoni kuti tiite kuti our opponent azive kuti chirugu chembudzi chiri papi. Bere ukaritadzi panogara mbudzi rinopedza kudya. Saka tibati vanhu veblinde kunomination court pasina zvinonga mupinyu. Asi tabva ipapo totora kwandaita nyika yose ichaziva. Asi ndiri papo zvakare ngatizivei kuti vanhu ava tisarame zvavo vanhu vakasarudzwa nemacitizens. Macitizens ari pawati akasarudzwa kanzela wavo. Macitizens ari
ko sei takaona kumwe kwaakuita sekunge vanhu vaakuvhota vachipinda anenge mapuraimari semuHarare umu, zvivanga zvichifamba sei?
Hatiiti mapuraimari sebato remacitizens senzi chatinoita isinonzi kokas yokuona kuti vanhu vari munzvimbo munomu wavanenge vachipuresera kuti anga achivamiririra, wavanenge vachida kanga achivamirira ndingana. Ende izvozvo hazviiti kupurikidza nemapuraimari election. Mapuraimari ndopanenge pane mabalot pepa vanhu vachivhota vachidi aiwa isati ai. Tinoenda mucommunity kuti mucommunity mune mamugere ndoupu wamunoona akakodzera akaruramira kuti anga achikumiririrai.
Vamwe vari kuti mubato muri kuratidza kuti munenge mune nyonga nyonga, vamwe vari kuratidza kusafara nekukundwa kwavakaita. Hamuzoone zvichiita kuti vapinde vakazvimirira here kana kuti maindependent candidates?
Mubato medu munhu wese anoziva process kana kuti hwaro makandidate anotsvarudzwa sei. Vanhu vese vakaziviswa, vakakontribhuta kuti hwaro hwekuti munhu anga achisarudzwa zvinombofamba sei. Naizvozvo vanhu vese vari kufara, hapana tambuka chiito chekuti mafambisiro azvakatiwa kana pano anenge ane chiito. Tine nonziyo grievance handling committee